Network Kington Tapiwa ndiri ku South Africa ku Free State ku Frederford. Nyema permit yanga ichitibatsira zvikuru, permit yangu iri kupera gore rineri muna November. Zvototi muna December macho apo tichiita ma self job, ndotorine dambudziko rekuti muna December tichaita sei. Hapana zvatiri kuzvastora zvakanaka zvingatibudire pachena kuti tizoti tingaite progress yekuti tichagara here kana tichadzingwa. Ende magara atinenge tichiita kana tisina ma permit yese ndeyekuti tinenge tava vanhu vokungogara tichi tisa mapurisa pamwe tinosangana nawo kuda kuti uzvisevhe kuti gare uchisenzera vana mari yekuti wapinze chikoro nekudya unotofanira kuti ubhadhare mapurisa acho kutoti utaurira nemuwirirano kuti uone kuti ungazogarawo nguva yekuti ugone kusenzera vana kana kuti uzvitangurira zvinhu zvekuti wakuenda mushana December seChristmas kana wakuenda November kuda kuti unoita pasina chawakatakura nokuti nguva yacho pairi kukwanira. Isizeta maself job tinotoonawo mari kana vachinge vatambirawo mari dzavo ndopatinozofamba tichikorekitawo matinenge tavatenge. Manje tikanzi tiende November hapana chatinogona kuigira vana kana chatinogona kuita. Ende tiri pakati pokuti mari yatinowana kuno ndoyatinongotumira vana tichipinza zvikoro kuchengeta vabereki sezvo munongoziva kuti kuZimbabwe mamiriro ako akaita nesituation.
Ndinonzi Trace Makamure ndiri kuSouth Africa kuJohannesburg. Inini hangu maonera ndinoita it's a bit tough because kana uri kubasa permit yako yobva expire usina time yekuenda kumba like hauna holiday kubasa pa time iyoyo it means uchafanira kutanga kumbonegotiate for some days because unenge uri out of the country chasiyana nepatanga tiri kumboma apply tiri muno South Africa you find kuti kubasa kuchanetsa pamwe unogona kunzi hatichatokudi because hatifaniri kukumirira kuri kuita permit yako saka chisiya basa takutsvaga someone else. Then the other thing is kuZimbabwe pakanzi pane panoita queue for example nyaya yemapassport pamakombe building paipaya pakanzi paita queue you end up paying nevamwe vanhu mahundi aku kuti pane vanhu vatabatira maqueue if you want to get access uchafanira kubhadhara munhu iyeye then unenge wafanira futi kumukira queue yacho inenge isingatoiti zvasiya nekunoku kwekuti taiti kana uri kupretoria you go kupretoria kana uri kujohannesburg you go kujohannesburg kana uri kucape town you go cape town apa tese tinoita kuenda obviously panzvimbo 1 tinoita kuenda tese kana kuti muHarare mazvinenge zvichiitwa pasa embassy saka obviously queue yacho inenge isingatotangiki. Number 3 mabus fees chafanira kutravela kuenda kuZimbabwe it's expensive and kuti uri kunoku zvako waingoenda unongokwira taxi yako wotoenda una apply permit yako.
Inini ndetwa kucharka Edward tiri kuticha ku Eastern Cape South Africa muno and kufara nenyaya yema permits nekuti vakatipa ma permits ma 4-year permits tozongonzwa zvava kuti vavacha renewe tiri muno muvada kuti tidzokere kumusha tino renewa I think hazvisinani nekuti taitasira kuti pavakatipa ma permits nema pension contributions and tine mabasa atakawana permanent job saka kutingosiya all of a sudden zvino affecta economy yavo at the same time zvinoti affecta wese saka I think ndingokombera kuti dai vangoita take that into consideration vazvionawo kuti izvo zvino affecta economy nesipamwe chete.